Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gumi guru 31 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanotengesa migwagwa vanoita musangano wachipika kuti vachadzoserawo nekuti vanoita nekurohwa nemapurisa pamwe nekutorerwa zvinhu zvavo. Vakaremara vanoti ZEC iri kuita chirongwa chekunyoresa isingaise mberi zvinodiwa muchirongwa ichi nevakaremara. Vemachechi vanoungana muHarare umwe vanonyorerana pasi chibvumirano chekushanda pamwe chete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa nevanoita mabasa emaoko nhasi vaenderera mberi nemusangano wavo pachechi Anglican muHarare. Zvisinei nechaunga chemapurisa anga akapakatira pfuti ayo amboda kuparadza musangano uyu achirambidza vanhu kupinda. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vatengesi vemumugwagwa vane vanoita mabasa emaoko vaungana kuti vazeye matanha vangatora mushure mekudzingwa mudhorobha nekanzuro yeHarare ichibatsirwa nemapurisa ezeta rapi, izvo zvavanoti zvasiya mhuri zhinji dzichinhonga svosve nemuromo. Vaungana ava vashoropodza zvikuru kurohwa kwavati vari kuitwa nemapurisa pamwe nekutorerwa zvavanenge vachitengesa. Vatengesi vati vakaramba vachishungurudzwa vanoda kuti vese vanobata mabasa emaoko vabatane pamwe chete voenda kubazi rehurumende rinechiga chekubatsira vanotambura. Mumwe mutengesi asina kuda kudomwa nezita ati kana vachitadziswa kuzvichengeta hurumende inofanirwa kuvachengeta. Vanhu ava varatidza hasha uye vayambirawo mapurisa kuti vakaramba vachirohwa naivo vachaita chirwirangwe vorwira kodzero dzavo. Amai Chipo Magwizi vapa chisungo chekuti vatengesi vomumigwagwa vabatane vorwisa avo vanovarwisa.
Hondo inopera nehondo.
Amai Vaida nemachena vatiwo kunyange hazvo vari kushungurudzwa havasi kuzobuda mudhorobha kusvika kanzuro yeHarare yavapa kwekutengesera kune vanhu. Vatiwo mwedzi uno zvakavaomera zvikuru sezvo vasina bhizimusi ravakaita nekuda kwekudzingwa nemapurisa.
Ngavatirengedzewo tichitengesa, ngatipe pekutengesera. Kana mutauni musingaitevo tipa pekutengesera kunofamba vanhu, nekuti tikanzi ndaikuCoca-Cola kana kuti ndaiku ndai kukoka kola kana kuti ndai kunze kwetaunuko ndonotengesera ana hakuna munhu anofamba ikoko ini ndirikuda mari yemwana kuti aende kuchikoro mwana wangu anorarama sei ini wacho ndorarama sei izvo zvimwedzo wapera ndina chekudya mai vari kumusha vari kuda mbeu ndoiwana kupi
sachigaro weNational Vendors Union of Zimbabwe NAVUS Vasten Rikshorwadza vatiwo vanodawo kutaura nemutungamiriri wenyika kuti vanzwisise kuti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vari kutuma mapurisa here kuti varove vatengesi vemumigwagwa vati vapa vaMugabe masvondo maviri chete kuti vakurukure nevanoita mabasa emaoko
vaMugabe vakati ivo bvisai mavhenda mumarodhi asi tichida kunzwisisa kubva kwavari kuti pakuti bvisai mavhenda ndivo vari kutuma here mapurisa violence yavari kuita murodhi ndivo vari kutuma mapurisa here kuba kwavari kuita murodhi and tavapa vaMugabe ultimatum ye 2 weeks yekuti vanofanira kutipa mhinduro in public response kuti hongu ndakati mumapurisa kurova vanhu nekubira vanhu zvinhu murodhi kana kuti kwete ini ndakati bvisai vanhu vanotengesera kupi dzimwe nzvimbo kana vakati kwete tichabva tavaudza kuti inimi chistopa iwana ava zvavari kuita nekuti vari kuba vari kurova vanhu because this tawirirana semeeting kuti mupurisa kurova munhu kupara mhosva and since we are going to defend ourselves from being continuously abused takangonyarara
vazvorwadza vashoropodzawo mapurisa rekumboda kubisa musangano wavo izvo zvaita kuti vanonoke kutanga vazvorwadza vati mapurisa haana simba rekupa mvumo kana kurambidza misangano asi vanongofanira kuziviswa chete pasi pemutemo wepublic order and security act ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
Zekupiwa order. Ona order.
Apo chikamu chepiri chekunyoresa kuvota chapinda muzuva rechitatu kumasvingo, vanorarama neurema vari kuchema chema kuti nzvimbo dzekunyoresa hadzina zvikwanisiro zvekuti vasvike uye vanyorese. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vakaremara vataura neStudio 7 nhasi vati sangano reZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC hatina kuita chirongwa ichi richivafunga izvo zvichaita kuti vazhinji vavo vatadze kunyoresa kuvhota. Sasvigaro weDisability Amalgamated Community Trust vaHenry Chivanga vanoti vakaremara vakasiyiwa zvido zvavo mukunyoresa sezvo vanofamba nemawheelchair vasingakwanisi kupinda munzvimbo dzakawanda dziri kunyoreswa.
Ini ndakamirira ADACT nevanhu vakaremara. Zvisiri accessible especially nevanhu vane mawheelchair. Nzvimbo dzose dzinopindwa nemawheelchair dzakakwirira zvokuti haugoni kupinda uchisunda kunze kwokusumudziwa. Saka nyaya yekusumudza hamene kuti vanhu vezeki ndo vachazosumudza here, uyewo mukusumudza kufumura munhu nokuti zvamunoona urema uhu munhu wakagara paunenge uri wakasiyana siyana. Saka usumudziwa nevamwe vanhu vasingazivi mabatiro avanofanira kuita zvinenge zvavakurerutsa munhu nokumubvisa chimiro. Haakwanisiki kupindika uye munhu unozozvibvunza kuti ndondozvinetserei kinda unorejesta kuvhota ini nchindofumurwa unhu hwangu.
Vamwe vati ZEC haina zvikwanisiro zvevasingaoni zvekunyoresa zvakaita semabreu. VaMoses Chitambo ndivamwe vakaremara vanoti ZEC yakavasiya kunze pachirongwa chekudzidziswa kunyoreswa kuvhota nekuti haisi kuita nemitauro uye nzira dzinonzwikwa nevasingaoni pamwe nevasingatauri nekunzwa.
Kune vazhinji vane urema nyaya yekushambadza zvikuru sei vasingaoni nevasingakwanisi kutaura nokunzwa. Iyi hainatsi kusvika zvakanaka because tikatarisa panenge pachidzidziswa vanhu nezvePVR panoita challenge yekuti vanhu vanodzidziswa vadzidziswa vopiwa mahandouts mapamphlets. Mapamphlets aya haana kunyorwa nebraille saka kureva kuti vasingaoni vaya vanongonzwa ipapo but kana vaakaenda kudzimba vasikwanisi kundoverengawo vachiona kuti zvatadzidziswa zviya zvakamira sei uyezve vasinganzwi panenge pachidzidziswa zvo chero vakapuwa mapamphlets asi panenge pachidzidziswa paya paya vanodzidzisa vacho havagoni sign language havagoni kuinterpreta sign language.
Vatavengwa mazhambe avo vanofamba nemadondoro vatiwo ZEC iri kutyora kodzero dzevanhu vakaremara nekusaita kuti zvikwanisiro zvavo zvivebwe pakunyoreswa kuvhota vachiti vazhinji vavo vachatadza kunyoresa.
Kodzero dzevanhu vakaremara dziri kumbunyikidzwa panyaya yekurejista kuvhota. Saka semaonero atiri kuzviita nezvatiri kunzwa mucommunity yemunomasvingo vachatadza kurejista vakawanda. Kune nyaya dzekuti vanhu vanofanira dzemafingerprints kune vasina vane maoko akadimburwa havasi kuziva kuti position iri kutorwa nezeki pakuti va register ndeipi.
Studio 7 yataza kubata mukuru wezeki Masvingo vazekspudurai avo vanga vasiri muhofisi mavo. Vanhu vachiri kusangana nedambudziko rekushayikwa kwemakomishina anosaina maafidavit avo neuchapupu hwekwavanogara, kunyange makanzuru nenhengo dzeparamende dzakanzi dzinyorese vanhu tsamba dzeuchapupu. Chirongwa chechipiri chinopera musi wa13 Mbudzi gore rino. Pozoitwa chikamu chechitatu munzvimbo dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Mamwe masangano anoshanda akazvimirira oga pamwe nemapato ezvematongerwo enyika vari kushandisa social media kukurudzira vanhu kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota. Asi izvi zviri kusiya vamwe vaine mubvunzo wekuti kuita izvi kunobatsira here kuti vanhu vanyorese kuvhota vagozovhota neuwandu hwavo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mapato ezvematongerwo enyika pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimirira ega uye vanhuwo zvavo vari kushandisa social media kunyanya WhatsApp senzira yokurudzira vanhu kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota. Izvi zvave kuita kuti vamwe vabvunze kuti kuita izvi kungabatsira here panguva iyo pane maonero ekuti vamwe veruzhinji vari kushaya hanya nekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Nyanzvi muhumezha hwekufambiswa kwemashoko vana Jeho Gambanga vanoti vanoona social media ichibatsira zvikuru mukukurudzira vanhu kuti vanyorese kuti vagovhota.
Sezvakataurwa nePortals inoongorora mashandisirwo emasaisai kana kuti mashandisirwo eintaneti, zvinhu zviri kushandiswa neintaneti zvikuru muZimbabwe isocial media kunyanya ana WhatsApp nana Facebook. Saka kana vanhu vachida kutambidza mashoko anokudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuti vazokwanisa kuvhota muna 2018 vakashandisa nzira dzakaita sana WhatsApp nana Facebook izvozvo vachakwanisa kubatawo vanhu vazhinji.
Vagambanga vanotiwo nekuda kwekuti dzimwe nhepfenyuro nemamwe mapepa nhau zviri pasi pehurumende, kushandisa social media kunopa masangano anoshanda akazvimirira ega pamwe nemapato ezvematongerwo enyika mukana wekuti vaitewo kurudziro yavowo pasina kumbunyikidzwa.
Chimwe chinhu chekucheresedza muZimbabwe ndechekuti nzira zhinji dzekutambidza mashoko kana kutepfenyura mashoko iyo inonzi broadcasting, nzira idzi dzagara dziri dzakabatwa nehurumende kana kuti zvinonzi muchirungu state controlled. Zvichireva izvo kuti kana pane opposition political parties kana ma civic groups anoda kutambidza mashoko ezvekuvota registration vanofanira kutoshandisa idzo nzira dzakaita sana WhatsApp nana Facebook kana kuti iyo social media, kunova iko kwakarerukwa kusina kumbunyikidzwa kunosimbowanika ma state controlled media platforms akabatwa nehurumende iwo.
Va Victor Chimutu ndivo sachigaro wesangano reZimbabwe yadzoka mai uye Zimbabwe iro rine chirongwa chinonzi zvimagirezama vota decide your destiny vote campaign. Pasipechirongwa ichi veZimbabwe yadzoka vari kushanda nevamwe vaimbi vakasiyana siyana munyika vachikurudzira vanhu kunyanya vechidiki kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota. Mudzidzisi wezvidzidzo zvekutapa nhau paFalmouth University kuUnited Kingdom vaHayes Mabuyazara vanoti kushandisa social media kunogona chose kubatsira kukurudzira vanhu kuti vagokwanisa kuvhota. Asi vanotiwo vakawanda vanowana mashoko ekurudziro yakadaro vanhu vari kunze kwenyika vasingakwanise kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya.
Tikatarisa majokes anocirculata nevanhu kana tichitarisawo nemamessages nemainformation nemaexperiences avanenge vachitaura kuti ndingazosangana nezvakati kana ndichiza kuti ndirejista ndazotirambidza kurejista nenyaya dzakati, zvinhu zvose zvinokosha izvi. Asi chatingakukangamawo kuti inyaya yekuti vanhu vakawanda vari active pamasocial media platforms vanhu vari mudiaspora vakawanda vanhu vasingazokwanisi kuti vazorejistawo kuvhota, vakawanda vacho vanhuwo vari maurban areas vanhu vanoconstitute about 33%. We should be more worried about the 67% ziri kumamisha idzi. Pa67% izvozvo handifungi kuti social media yoga ingabatsira kuti ikurudzira, but yes, social media yakabatana nemamwe matraditional approaches atinogona kushandisa inogona kuti ibatsire.
Dzimwewo nyanzvi mune zvekufambiswa kwemashoko dzinoti kunyange hazvo vanhu munyika vaive kushandisa social media zvakanyanya, kushandisa nzira iyi kukurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota kunogona kushaya basa sezvo vanhu vane tsika yekusatevedzera zvavanenge vaona kana kunzwa pasocial media apa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mamwe masangano evarairidzi anoti vatsigiri vezano PF vave kumanikidza nhengo dzavo kubhadhara mari yemusangano wekongresi yechimbi chimbi yebato iri uchaitwa muHarare muna zviita. Mutungamiri wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti sangano ravo riri kutambira zvinyonyoto zvakawanda kubva kumatunhu ose munyika zvikuru kumaruwa pamusoro penyaya iyi. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo nhengo dzaro zvikuru kumudzi mudunhu ramashonaland east dziri kumanikidzwa kubvisa mari iri pakati pedhora nemadhora mashanu ichinzi ndeyekubatsira kuitwa kwemusangano wezano PF uyu. Asi mutauriri wezano PF vaSimon Kayamoyo vanonzi vakaramba kuti vari kupemha mari ava inhengo dzebato ravo vakakurudzira vari kukumbirwa mari kuti vatore mazita evanhu ava. Zano PF inonzi inoda kuunganidza mari inoita mamiriyoni masere emadhora kana kuti $8 million kuitira kuti ikwanise kuita musangano wechimbi chimbi uyu uyo unotarisirwa kuitwa kubva musi wa12 kusvika musi wa17 zviita. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr Joe pamusoro penyaya iyi.
Ndakareceive information inotaura kumatunhu yese zvavo emuZimbabwe kuti kune tsamba dzakanyorwa nevanhu vesangano riri kutonga rezano dzinotivarairidza ange vachibhadhara mari. Mari dzacho dzinoreza kubva pa$1 kusvika pa$5 ende vakuru vezvikoro mari ndo vanogadza ma$5. Saka izvi zvinoshungurudza varairidzinogara chiti ende zviri kungotaura kumapolitical party dai achikumbi kwete kuita sekuti zvinoita zvefost meter. Saka varairidzi vakawanda muzvikoro kana zvoendeipapa kuti munhu anofanira kunyorwa zita rake kuti zvinopa kuti vatye zvikuru sei takatarisa matinext year tokuenda kumaelection.
Saka zvivi zvamuri kukurudzira nhengo dzenyu kuti dziite?
Takataura nemapresidents ese timeya anonzi mawhatsapp kuti mahedmaster ese anenge achinyoresa ya muzvikoro kutichavabhadhara kuti vanofanira kunge vanyore zita ravo vatumire kwatiri sesu tinotungamira sangano navarairi. Vemucommunity vacho vanenge vachidza vakuru vakuru kuti vava political parties ngavanyore mazitavo. Tinovimba by Friday inova iyo zuva ratakatara kuti masanga auya tinenge taona vamwe vachinharadada dzichiri kuita izvozvo zvekuvundukira varairi.
Asi pane chakaipa here vazhou kuti vanhu vange vachibatsira zvavo musangano?
Hapana chakaipa kana musangano uchikumbira. Chakaipa kumanikidza munhu kuti aite zvaasingadi.
Imiwo sesangano matimamboedzawo here kutaura nebato rezano PF?
Takabvira kare tichitaura even kuministry tichitaura tatoneta nekuti yatinongozviva ichiri inomuririro wayo vanoramba. Vakatoramba vakaya mwoyo kuti hakuna zvine asi tongofara uno zvavakataura kuti vakatiwo kune matosi vari kutobvumawo kuti matosi akadero arimo asi aepuka kuti tai vangoudza mahedmasters kuti munhu wange kunyorerai tsamba tipei kuzano PF zvinokurumidza kupenga.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vari parunare mumasvingo neStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa9198M pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru mubazi rezveutano vanoti munhu anga akazviteya nemabhambu arwisa nzvimbo inogara vemizinda yekune dzimwe nyika muKabul, guta guru reAfghanistan, akauraya vanhu vangangoita vasere nekukuwadza vamwe vakawanda. Chikwata cheIslamic State chati ndicho chatungamira kurwisa uku. Sangano rinokurudzira kuchengetedzwa kwevatori venhau reCommittee to Protect Journalists rinoti Somalia ndiyo nyika yakaipisisa mupasi rose kana pachitariswa nyaya dzekuurayiwa kwevatori venhau dzisina kuongororwa dzichipedzwa. Sangano iri rinoti rino igore retatu nyika iyi iri pachinhano ichi. Sangano re International Monetary Fund kana kuti IMF nezuro rakabudisa gwaro rinoratidza kuti zvino munyaya dzezveupfumi zvaenda kumawere. Gwaro remamiriro eupfumi iri rakaparurwa muHarare nezuro. IMF inoti kunyange zvinhu zviri kuratidza kuti zvichaita nani munyika dzakawanda muAfrica, Zimbabwe iri panyika gumi dzisiri kuita zvakanaka munyaya dzezveupfumi. Nyika idzi dzinosanganisira dzimwe dzine hondo dzakaita seBurundi, Democratic Republic of Congo neSouth Sudan. IMF inoti iri kutarisira kuti upfumi hweZimbabwe huchakura ne 2.8% mugore rino asi hwozodzika ne 0.8%. Sangano iri rinotiwo imwe nyaya iri kupa kuti zvinhu muZimbabwe zvisamire zvakanaka inyaya yekuti Zimbabwe ine chikwereti chakakurisa chinosvika mabhiriyoni gumi nematatu emadhora kana kuti $13 billion. IMF inotiwo nyaya yezvematongerwo enyika iri kupawo kuti zvisagadzikane sezvo Zimbabwe iine sarudzo gore rinouya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri webato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP Vatendai Biti, avo vakambovawo gurukota rezvemari kuti tinzwe maonero avo.
Hapana chitsvaba chiri kutaurwa neIMF. Vhiki ino yapfuura iyi ndakaita present yatinoti C, State of the Economic Address, yataitaura zvimwe chete izvo zvokuti varume ava kunyanyanya anonzi Namasa naMugabe vakoniwa ende vari kudzorera nyika ino kumashure. Ndakaburitsa mafigures nemagwaro anorakidza kuti munhu mutema worse off than zvanga akaita 1954.
Ko tichitarisawo zvavari kuti upfumi hungangowedzere ne 2.8% mugore rino iri, munoona sei papa?
Vakonfuzwa nenyaya yemvura yakanaya yakaita kuti chibage chinge chakati wandirei nenyaya yemvura kwete commodity agriculture. But deno vanyatsoti tarisei upfumi hwacho vangadai vatoona kuti zvese zviri kudzoka kumashure. Ndoda kuvabata muromo nereport yakaburitswa last week neboka reConfederation of Zimbabwean Industries, CZI. CZI inoita inonzi manufacturing survey across Zimbabwe yese, and vanototumira vanhu vanopinda mumakambani kwete IMF inonyora chigwaro iri kuWashington DC. Kambani survey yakarakidza kuti makambani adonha mamwe achandosvika 80% kudonha. So ini mafungiro angu ndeyekuti growth rate yeDC haingapfuure pa1.2%, ende ka1.2% kacho kari kutobva nenyaya yekuti mvura yakanaya Mwari akanyemwerera patiri.
Mutungamiri webato rePDP Vatendai Biti, avo vakambovawo gurukota rezvemari, vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mutevedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya, avo vati vanowirirana nezvataurwa neIMF.
Ndatinenge tabvumirana kuti zvichokwadi gore rino rataita iri raita gore rakanaka rokuti takaita gore rakanaka. Saka zvinoreva kuti mari yataifanirwa kuti inotenga chibage zvataigara tichiita makore apfuura zvinotenga chibage kunze kwenyika. Iyoyo mari yaakugara munyika manje haichabudi. Togona kungozonotenga vana raisi zvatisingagoni kuitira nekutenga wheat nechingwa. Saka pana izvozvo ndinoona growth yavari kutaura inogona kuwanika kana kuti inogona kuoneka kuti zvechokwadi iripo nokuti takaita gore rakanaka. Asi zvokuti rinogona kudzikira iyo inenge yava nhamo yokuratidza kuti munyika isusu vanhu vanoita maaccounts toti vatadza kubhalansa mari inobuda neinopinda. Nokuti nhamo iripo ndeyekuti unogona kuwana mari yakati wandeyo woidya uchifarisa wokanganwa mangwana. Ndo patongotyira yapo kuti vachapagona here kuti vagone kuchengetedza mari inozoti mangwana kana tapa panzara togona kutora mudura tichiti akudya. Ipapo ndo panotinetsa.
Saka chii chingaitwe kugadzirisa nyaya dzezveupfumidzi?
Shiri yakangwara inodini? Inotoita zvekutogadzira dende rayo zogara zvakanaka. Hakuna chinopfuura kuronga muupenyu kuziva kuti gore rinotedzeka zvakati, nyika yedu ndoda chikafu chakati, moisa izvo parutivi modya muchidaro muchitarisira mangwana. Zvinoda yatoti muchirungu proper planning, moisa matoti mastrategy munzvimbo, vanhu voronga kuteta zvakadini. Torega kuti politics ngaisiyaniswe neeconomy. Murega ungojiisa kana kutambisa chikafu chirimo. Vanhu kana vachitsvaga power, ngavatsvage power nemaprogram anoita kuti nyika iende mberi.
Mutevedzero wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, Vakalisto Jokonya, vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. The Roman Catholic Church pamwe nedzisvondo dziri musangano reZimbabwe Council of Churches nezuro maneru vakanyorerana chibvumirano chekunamata nekushanda pamwe chete mushure mekunge dzisvondo idzi dzapatsanuka kubva muCatholic Church makore mazana mashanu apfuura. Godwin Mangulza anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakaitika pamunamato wakaitwa paAnglican Cathedral muHarare apo veCatholic Church vainge vakamirirwa nemabishop esvondo iyi eZimbabwe Catholic Bishops Conference. Mukuru weZimbabwe Catholic Bishops Conference Baba Frederick Shomba vanoti vakaona zvakakodzera kubatana nekushanda pamwe kunyange hazvo vanhu vaine maonero akasiyana.
Nguva yese tingangoti veZCBC vanga vachikova neobserver status muZCBC asi iko zvino pane associate status ndevanga vacherechedza nasomo.
Baba Chiromba vanotiwo kubatana kwevedzisvondo kunofanira kupa chidzidzo kune veruzhinji pamwe nevezvematongerwo enyika kuti zvinhu zvinofamba chete kana vanhu vakabatana.
Nokudaro tinotarisirwa kuti nyange munyika zvichatumawo shoko rokuti nyange tine mafungiro akasiyana zvingava pamatongerwo enyika kana pane zvinoitika kana mawaniro nyange epfuma nyange zvakasiyana kunyange kupfuma kwedu asi tiri vanhu vamwe chete dai pava nokubatana ikoko.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vanoti kunyange hazvo makereke akapatsa nuka kubva muCatholic Church muna 1517 zvakaonekwa kuti makereke aya anofanira kushanda pamwe.
Izvo zvinodzoka tirikushuva kuti kudavo vamwe vanhu vari mukati menyika yekwedu vangava vanhu vari kupolitics vangava vanhu vari kumabusiness vanoona zvinhu zvakasiyana asi zvinogoneka kuti vasangane pamwe chete kuti nyika yekwedu iende mberi. Hatifungi kuti kana tisina kuwana nzira yekutisane pamwe chete tingabudirira vamwe navamwe vachiita zvavo. Nyika yekwedu inotsvaka kuti nhasi tiwadzane kunyange tisingatenderani maonero edu eutungamiri wepolitics pane zvinogona kuti tisangane pamwe chete kuti tivake nyika yekwedu chinda mberi.
Vamiriri vedzisvondo dziri muEvangelical Fellowship of Zimbabwe nevamiriri vedzimwe nyika vakapinda munamato wanezuro maneru vachitaura pachiitiko ichi. Meya veguta reHarare vaBen Manyenyeni vakati Zimbabwe nyika ine vanhu vakatarisana nenhamo vari kuchema vanoda runyararo uye vezvematongerwo enyika vanofanira kudzidza kubva mukubatana kwaitwa nevedzisvondo. Mumiriri wenyika dziri musangano reEuropean Union vaPhilippe van Dam vakatiwo vedzisvondo vakaratidza gwara rakanaka uye vanovimba kuti vatungamiri veZimbabwe vachativedzerawo gwara resvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tereri musakanganwa chirongwa che The Connection na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzesocial media. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira masoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanotengesa mumigwagwa vanoita musangano vachipika kuti vachadzoserawo nekuti vaneta nekurohwa nemapurisa pamwe nekutorerwa zvinhu zvavo. Vakaremara vanoti ZEC iri kuita chirongwa chekunyoresa isingaise mberi zvinodiwa muchirongwa ichi nevakaremara. Vemachechi vanoungana muHarare umo vanonyorerana pasi chibvumirano chekushanda pamwe chete. tabatashwa kumagume chorongwa chedu chanasi, tinoimba kuti muchange mine zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwanawo dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Chris Gande.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 31 Mfufu 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ukuphila kwethu kuthengisa kathi imisebenzi ayikho. Labantwana sebomama basemareserve bafuna ukuphila nathi kathi sizizo selibuya bafuna inhlanyelo okunye okuningi. Labantu abangabaselayo yabazali abasibadunayo sawakukhangele khonokho konke ukuthi lathi singabantu afuna ukuphila.
Amapolisa aze ngobuningi ukuzoyethusela abaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare akade besenza umhlangano obuqoqwe ukubonisana ngokuhlukunyezwa kwabo.
So information iyasilela kakhulu ngapha emaphandleni eGwanda okudinga ukuthi kube lenhlelo esizenza njenge-Victory through using theatre, music, dance and drama, bringing awareness ebantwini kuba ne-GBR kuyini. So siyakuveza khonokho kumadrama, sibakhuthaza, sibafake ulukuluku lendluzula yokubana besikune phezulu beyibhalisa.
Iningi labatsha emhlubulweni wezansi yeGwanda bakhala ngokuthi lokhu besemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti. Ugatsha lwezempilakahle lunikeze umanisipala wakobulawayo imali yokuthenga imithi lamajekiseni wokuhlaba abantwana abavikela emkhuhlaneni enjengebilhazia leminye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Amalunga enhlanganiso yabaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare ayale ukwethuselwa ngamapholisa aze ngobuningi ukwenzela ukuthi babe lokwesaba baqhubekela phambili ngomhlangano obuqoqiwe wokubonisana ngokuhlukunyezwa kwabo ngamapholisa. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Bebe thukuthele abaphila ngokuthengisa laba beganulwabo lapho behlangana e-Anglican Cathedral, lapho abanye babo bebelandisa ngezehlakalo zokuhlukunyezwa kanye lokuthathelwa impahla enye yangkhona isisetshenziswa ngamapholisa. Kabazange bawanake amapholisa abehlomile ngezikhali ezivalisa induku lokunye okuninginingi okusetshenziswa ukuhlukumeza uZulu ngesikhathi egombolozele lindawo lapho bekusenzelwa khona lomhlangano. Lo ngumhlangano waqala ukuqhutshwa ngabaphila ngokuthengisa laba selokhu uMongameli Robert Mugabe wethula isiqondiso sokuthi basuswe emigwaqweni yedolobho ebachaza njengengcikeza bethi bafuna ukukhulumisana labo phezu kwalolu daba. Umnumzana Jahana Dube ophila ngokuthengisa uthi udaniswa yikwenza kwababathathela impahla abasuka bazithaphuzele yona.
Ukuphila kwethu kuthengisa kathi imisebenzi ayikho. Labantwana sebomama basemareserve bafuna ukuphila nathi kathi sizizo selibuya bafuna inhlanyelo okunye okuninginingi. Labantu abangabaselayo yabazali abasibadunayo sawakukhangele khonokho konke ukuthi lathi singabantu afuna ukuphila. Iproblem ekhona kathesi ukuthi xa bangafika abanika umuntu isikhathi sokuthi noma woto wangamthathela izinto abuye azobona ukuthi izinto zakhe siyabe zifakwe ngaphi. Siyabonga ukuthathwa zihambe njengalezi izicathu ezatshontshwayo lezi zathathwa lapho umuntu wayeqhina khona izicathu zakhe. wazi tu se landi na ku HQ ya council waliko watu wakona hizi kutatuko zichonchiwezi na kuna kasa solanga
utubeti umkoga kuba abapila nguche njisa njengaye bamanyane ukukhuluma ngalizilinye ukulungisisa le nkinga asebebhekane layo
njengoba sikangela ilizwe lethu kathesi singabantu banye umuntu omunye uyangena ku pirating ngenxa yokuthi akula msebenzi omunye angena ku vending ngoba akula msebenzi omunye ayenze uko change money ngoba akula msebenzi kufanele sihlale lokho sibambini njengokusukela ukuqala kungabe lomuntu ozahlukuluzwa kumbe ozathathwa izinto zakhe
umgcini sihlalo wenavuzi umnumzana Stan Zorwadza utshela intatheli izindaba ukuba abethuswa yikuba khona kwamapholisa wona abeze ngobunengi ethi ngoba benze konke ngokusemthethweni bazisa abomthetho njengalokho okuchiwo ngumthetho we-Public Order and Security Act posa wona ongakhulumi lutho ngezokuthi kumele banikezwe imvumo uxwayisa amapholisa la uZorwadza ukuba ehlukane lomkhuba wokuhlukumeza lokuchaya abaphila ngokuthengisa lapho bebasusa ezitaladeni abathengisela khona.
So if the Zimbabwe Republic Police continue to break this law,
amapholisa engaqhubeka ephephula umthetho angazi akhala uZulu esenza okufanayo, kumele bazi ukuba yibo abayabe bekuqhalile lokho ukungahlonitshwa komthetho.
Bakhona abenhlanganiso ezehlukeneyo abaze ukuzasekela lomhlangano abaqonqosele abaphila ngokuthengisa laba ngokuqakatheka kokuphatheka kukhetho njengenye yendlela engasiza ukulungisisa inkinga ilizwe libhekane lazo. Beqalisela ngokuyabhalisa ukuvota kuhlelo olwenziwa okwamanje olwe-BVR oluqhutshwa ngabekhomishini yeZEC elizweni lonke. Abaphila ngokuthengisa bathi bazovukela mihla yonke belubhekise emahofisini ogatsha lwezisebenzi lenhlalakahle kaZulu uyadinga usizo kuze kuthi selulungisiwe udaba lwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimumezi Gama.
Bona oda oda sekuthiwa oda.
Kungenani lokuqala kwehlandla lesibili lokubhalisa kakutsha ukuvota phansi kohlelo lwe-biometric voter registration, iningi labantu emhlubulweni wezansi yeGwanda ikakhulu abatsha bathi lokhu besemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lokuvota osekudale ukuthi iqembu le-Victory Siyanqoba lisebenzise imidlalo lokuhlabela ukuze lihuge uZulu ukuyabhalisa ukuvota. Uvusi Sizwe Mkhwananzi usipha lolu daba eseGwanda.
Emhlanganweni obugoqo leqembu leVictory Siyanqoba ngomgqibelo entepe obujonge ukufundisa abatsha ngodaba lokubhalisa ukuvota kanye lokuthula kuphume obala ukuthi iningi lokhu lingelalwazi ngodaba lokubhalisa ukuvota olwe-Biometric Voter Registration, i-BVR. Umhlangano lo uqhutshelwe esikolo sentepe engamakhilomitha angamashumi amane usuka edolobheni leGwanda njalo bekulabatsha osobhuku kanye lamakhansila abakade besuka eziqinithini ezi yeneyo. Umqondisi weVictory Siyanqoba Trust uDesire Moyo uthi sebekunanzelele ukuthi iningi kalila lwazi nge-BVR njalo sebesebenzisa imidlalo yamadrama lokuhlabelela ukuze bahuge uZulu ukuyabhalisa ukuvota.
Apha emhlubulweni wangapha welizwe ngoba abantu abaningi bangapha kabala ama-radios njalo kabalalele ama-radio laba bala ama-radio ama-television akula signal se-TV. So information iyasilela kakhulu ngapha emaphandleni eGwanda odinga ukuthi kube lenhlelo ezinjengalezi esizenza njenge-Victory through using theatre, music, dance and drama, bringing awareness ebantwini kuba ne-BVR kuyini. So siyakuveza khonokho kumadrama sibakhuthaza sibafake uluku-uluku lendluzula yokubana besukune phezulu beyibhalisa.
Ukhansila wentalala umnumzana Khosa Ndlovu uthi njengenkokheli sebethethe umthwalo wokufundisa uZulu ngodaba lokubhalisa ukuvota.
Abantu balalo ulwazi kodwa luseselufitshane ngoba umsakazo wamaradio ayakhuluma. Thina lathi njengobukhokheli sesihambile ezigabeni phose kuma-villages wonke, kodwa-ke njengalokhu lungakafiki lolo hlelo alukafiki lapha esigabeni sethu. Siyazwa ukuthi luyabuya luseduze, kodwa-ke sizaba lokho siqhubeka thina okwethu ukuthi abantu bathole ulwazi lokuthi kufanele bahambe baye.
Usobhuku wesilonga unkosazana Edna Ndlovu layo obesemhlanganweni uthi esigabeni sakhe uZulu sengathi uyaluzwisisa udaba lokubhalisa ukuvota ngoba lumenyezelwa le midlalo yenguqu.
Lesilonga abantu sebekwazi ngoba
usiye baba lo umhlangano oka MP wakwazisa ebantwini ngoba kule iqembu labantu singenile ukuthi akithi sigaba ninanzelele ukuthi abaningi bayaphatheka ngoba kule ma-sports nala mabhora babuya babuthane babe baningi abaningi sebekwazi singenile.
UNkosazana Esther Zitha weVictus yanqoba uDuzula kumelanga yesaba ukuyabhalisa ukuvota loba seke wadala amacala phambilini.
Abantu nabakhuluma nge-BVR abaningi bathe bezokuthiwa uyathathwa ifoto then nge-fingerprint. But i-BVR yona leyo kuthiwa ayisezi yenze khonokuyalo ukuthi ngathi fingerprint yakho sithi reporter zonke ndawo ukuthi umuntu kwana usekhona lapha usesimthoni nani. So khululeka nini loba wakho waba lecala kuba uhambe emapholiseni wafika wabanje wathatha i-fingerprint yakho ungensabi ukuthi kuthiwa i-fingerprint yami ikhona emapholiseni nani.
Umnumzana Charles Ncube osakhulayo entalale ngomunye othi ubengaluzwisisi udaba lwe-BVR.
Ngifuna ngifundile okunye kade ngingani ngangibuzwisisi kakhulu indaba le-BVR ukuthi kathi yona ngikwayihloseni ekade ngingawuzwisakala yikuqakatheka kwama-photos lama-fingerprints kunokuthi nje kungibhala ngabizwa abantu bafoto.
Uhlelo lokubhalisa kuvota luzaqala ezansi eGwanda kumaviki amabili alandelayo mhla zilitshumi lasithupha kuLwezi. Iqembu leVictus yanqoba selegwatshe idlalade elikhuthaza uZulu ukuyabhalisa njalo moya uthi basapheka enye ingoma ezahlatshelwa ngesiSuthu. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngiseNtepe eGwanda.
BVR, it's not the time of year again. Registering to vote. BVR, we all register a friend.
Asambien matuta siyo vota.
Asambien matuta siyo vota. Si vote linguma.
Asambien matuta.
Uyawezi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota. Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhushwa yi-commission ebona ngezokhetho eyezek siqala mhla ka-29 Mfufu isisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuvuko. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku Jafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Kudiriro, leTsibarasete. Manicaland, Nyanga, North and South, Mtsasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Pundu, uZumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, koZimba, Zimba West, Kanyelo North, eMashingo, Chivi Central, eNorth naseSouth, Mashingo North, South, West leCentral, leMashingo Urban, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho, North leSouth, leMguzu, eMathebeleland South, eMathobo North, kanye leSouth, eBubulilima East, kanye leWest, eNkabazwe eMidland, ngokweSouth leCentral, ngokweSasami, Mberengwa West, eSouth, North, leEast, izishabane Ngezi kanye lezishabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers alingabhalisayo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Ugatsha lwezempilakahle selunikeze umanisipala wakoBulawayo inkulungwane ezilitshumi lasitshiyagalombili zamadola i-$18,000 yokuthenga imithi lamajekiseni okuhlaba abantwana ukubavikela emikhuhlaneni enjengebilhazia leminye. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ikansili yedolobho lakoBulawayo isiqale uhlelo lwesithupha lokuthontisela lokunikeza amaphilisi okuvikela umkhuhlane webilharzia kanye lokuvuvuka inyawo okubizwa kuthiwa yielephantiasis lemikhuhlane etholakala enhlabathini. UDokotela Khula Muzi Nyathi, umqondisi wenhlelo zempilakahle kukansili yakoBulawayo, uthi uhlelo lolu luzakhangela imikhuhlane emithathu ebalisa owebilharzia otholakala emhlabathini, owehementhiasis lowelymphatic filariasis ezikolo amakliniki kakhansili.
Imkhuhlane esiyabe siyikhangele kwakhathesi mithathu, kule kuthiwa yibilharzia esijayele ukuthi siyibone kakhulu nxa umuntu ethambisa ekugcineni kuphume igazi. Kulomunye okuthiwa yi-soil transmitted helminth esiyabe sibona umuntu esiba lamawemusi phakathi lapha emathunjini. Then kulomunye okuthiwa yi-lymphatic filariasis esiyabe sibona umuntu evuvuka izitho zomzimba. Into esiyijongileyo yikuthi abantwana labantu abadala bathole amaphilisi lawa ukuze imikhuhlane le ingandi ebantwini. Kukhangelwe ukuthi ngomnyaka ka-2020 kube sekwehlile inani labantu abalemikhuhlane le ngamashumi ayisikhombisa nanhlanu ekhulwini.
Egcizelela amazwi kaNyathi, umnumzana Patrick Ncube ongumsekeli kamqondisi kugatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo uthe uhlelo lolu lujonge kakhulu ukuvikela imikhuhlane ethi baza kuya ezikolo lamaklinika wonke aleli dolobho.
Silohlelo lapha oluzoqala mhla ka-30 October kusiyafika u-4 November. Uhlelo lolu ngolokupha abantwana amaphilisi abavikela kumkhuhlane webilharzia, lo mkhuhlane otholakala abantwana belama worms esiswini. Kube njalo lokuthontisela kwabantwana ngovitamin A. Sijonge ukuthi bonke abantwana abafanele ukuthi bathole lolu ncedo batholakale befikile endaweni zethu lapho esizabe sisebenzela khona.
Umongi wekansili yakoBulawayo, umnumzana Claude Kuphe, uthe uhlelo lolu luzakhangela abantwana abaleminyaka emibili kusiya kutshumi lanhlanu lokuthi abadala labo kufanele bathole lawo maphilisi.
Uhlelo lolu lwe-Mass Drug Administration luzaba lukoBulawayo wonke jikelele. Sizaba sinika amaphilisi okwelapha umkhuhlane webilharzia, lo mkhuhlane wamawemzi esiswini, lo mkhuhlane okuthiwa yi-lymphatic filariasis okuvuvuka izitho zomzimba. Ema-clinics wonke akoBulawayo lasezikolo sikhangelela ukuthi bonke abantwana kusukela ku-1 year kusiya ku-15 years bahambe either e-clinic laba basezikolo sizabalanda ezikolo.
Obona ngokukhankasela inhlelo zogatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo, unkosikazi Sitshengisiwe Siziva uthe uhulumende ubanikeze inkulungwane ezilitshumi lasitshiyagalombili, njalo imali le ayeneli kodwa bazadinga kwezinye inhlanganiso ezivame ukubancedisa ngalesi sikhathi.
Ama-populations ethu vele ukuthi divide 18,000 jonaleyana usukhangela nge-population yakoBulawayo ukuthi uthi vele igcina esingu-0.0 something cents per person, and uyabe kutshengisela ukuthi vele inlutshwane imali yakhona. So i-challenge esilayo kathesi ukuthi imali yakhona yokwana, but okwakathesi sizasebenza ngemali yona le ekhona bese sidinga lama-partners angasincedisi. Sizabe silabo saba nomhlangano la.
Isakhamizi sakoBulawayo, unkosikazi Minenhle Hadebe, uthe inhlelo lezi ziyasiza kodwa kwezinye izikhathi abantwana basala sebegula ngendlela engazwisisekiyo.
Khankaso lolu lokuhlaba abantwana ezikolweni thina abanye asiluzwisisi, ngoba kwesinye isikhathi umntwana engahlatshwa agcine segula, kugcina kusiba ngumthwalo futhi lakithi, ngoba sikhumbula kuqala babesibhoda sibili besitshela, kodwa khathi siphonguzwa sokuthiwa abantwana kusasa babuye bethwele imphako bayahlatshwa esikolo. Abazange basi-adrese basitshele ukuthi kuzayenzwa njani, bahlabe banathelana amaphilisi wona lawo.
Ikhansili ikhangelele ukufinyelela izikolo lamakolishi ezingama-200 labantu abedlula inkulungwane ezingama-96. Uphenyo olwenziwa yinhlanganiso yezempilakahle yamazwe omhlaba luveze ukuthi imikhuhlane le ihlasela abantu abayizigidi ezingama-57 million e-Afrika. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku. Thank you.
Live Talk lamuhla kuhlelo lwabatsha the connection. Sixoxa ngokusetshenziswa kwezokwethulwa kwembiko enkundleni zokuzilibazisa ebulenjini i-social media. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Alevalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi isikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Embikweni wakhe wakuqala emphakathini ngemva kokukhethwa njalo kukamongameli Uhuru Kenyatta ukhokhela ele Kenya umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo uRaila Odinga uchaze ukhetho oluphindiweyo ngeviki edluleyo waqala ukhalalileyo ukulungena njengehlazo ekhuthaza uZulu welizwe lakhe ukusebenzisa ilungelo lakhe ngokungahloniphi impumela le. ELeSomalia libikwa kulilizwe elilesilinganiso esikhulu sentatheli izindaba ezibulawa zisemsebenzini. Umsekeli kasiba lukhulu webhanga lesizwe eleReserve Bank umnumzana Khuphukile Mlambo uthi uZulu labo somabhizimusi ngabe bayasa imali yabo emabhanga. Ngabe imali kayisileli elizweni. Umlambo bethula imbono yakhe emhlanganweni obuqoqwe ngabesonto ye-Seventh Day Adventist Church kobulawayo ngempela sonto. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uyalandula limbono esithi uhulumende usehlwilekile.
Ngalenda lomsilela kwemali yilokhu siyaphambili sikebulisibola ikhulu ngoba ngazikhayela emabhenki khonapha uyafika umuntu kwe-ATM ezinyaka zingama-$50 ngokuba lapha sokwehlile zaya kuma-$20 ngesezehlile zaya kuma-$14 enye zehlile zaya kuma-$10 emabhenki. So kuyatshengisa ukuma khona mubi ungamingena kuma-supermarket ufike abane engxenye usebenzisa i-Sidebing ukuze ucela i-cash uthole kwezindawo zethikhe khonabalayo uzaluelemvele ngikhumbula ukuthi nawe engxenye uthengele into ze-$50 uthole ingayi-$25 so hayi umomo wemali sibili mufi yenza uqhubeka usuya phambili lapha siloshipo olukhulu sikule ukuthi sokufanele ukuthi uhulumende abone ukuthi lingana indaba yemali ngoba abantu bayadibeka abantu bashona emabhenki abanyele emsebenzini babaleka besiyalayini emabhenki engatholi le mali yakhona avukele khona. So hayi abantu babashukuluka kakhulu.
Umlambo uthi enye imbangela yokusungula ama-bond notes yikuthi uZulu wayesisa idola leMelika kwamanye amazwe. Uthi imali engafika phose ibhiliyoni elilodwa isuswa elizweni okungekho emthethweni ngamnyaka munye. Emaphandleni ukusilela kwemali kuphambanisa impilo yezakhamizi. Omela iBinga South edalela eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi amalobolo lokangaziwe sekubhadalwa ngamafoni.
Impilo siguqukile eBinga endabeni zokuselakala kwemali. Esasekwazi kudala ukuthi khona umuntu nxa efuna ukuyathenga ukuthenga uyahamba ephethe imali isezandleni bese sikhwameni akusatholakali sesiphila ngemali ezisemafonini. Yonke into oyifunayo eBinga kufuze ukuthi ube le mali esefonini engabonwayo. Ngitsho nje la malobolo labo kangaziwe sebekhitshwa emafonini okwenza ukuthi impilo ibe nzima. Ikakhulu siyakwazi ukuthi eBinga abantu baphila ngokulima, abantu baphila ngokuthiya inhlanzi. Abathiya inhlanzi laba ukuthi bona bethi akusinika imali efonini, abaningi bakhona amafoni kabalawo. Yindawo enendawo ezinye ezingelama network. So ukuthi noma ukuze umuntu abe le foni akusoze kumncede lutho. Okwenza ukuthi ibhizimusi lempilo ibe nzima kakhulu esigabeni sebhingi.
Ukusilela kwemali lokhu sekubangele ukuthi intengo ikhuphuke ezitolo. Ukansela wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo uthi impahla yokwakha isikhwele okwesabekayo ngenxa yokusilela kwemali emabhanga.
Into esihlupha kathesi, nxa ufuna ukuthenga ulutho, amanye amashopu nakutshela ukuthi kona sifuna i-US dollar abathulele. Nxa ufuna ukuyathenga kumbe e-supermarket, into zangkona sezikhwelile tam 3 or 5 tam. So akula muntu olemali la, umuntu wonke ozihambela ngaphandle kwe-government nama-ministers, yiwo abantu abalemali. Hayi, intengo khangela ubone, nxa ukuthi uyakha. Uvele la even ule 100,000 ube kwazi ukuthi kona kawula mali. Mina izolo umzekelo sengipha wona ngihambe ngayothenga ukuzinto okuncane ncane okwe-septic tank okubili ngithenge $90. It's shocking. Umuntu uyahluphekela lapha eZimbabwe la. Akula ilisenda, akula muntu ekhaya ogabe uhambe ngani. Kwesinye isikhathi iphethilo iyasolakala sekuyathi bakutshele amanye ama-selfstation ezingaso siwakhulume ngamabizo bayakulalela bakutshele ukuthi kona khona sifuni, sifuna i-cash. Wena i-cash yakhona kawunayo. Ebhenki ufike ulale ebhenki uyabungela imali yakhona bayakutshela bebhenki ukuthi akunamali la.
Ukonakala komnotho welizwe sekubangele ukuthi labezokholo abafana le-Seventh Day Adventist Church labo baqoqe imbuthano ezama ukudinga isisombululo sodubo lolu. Okwamanje ke sesisizwa udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika lithi selincedise kakhulu eleBhema ukuthi libe lenkululeko ebalulekileyo. Loba kunjalo uhulumende wemelika uthi ukhathazwa yokukhahlanyezwa kwabantu bohlobo lweRohingya esabelweni seRakhine State. Uheather Nuet isikhulumele sohlangothi lukahulumende wemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ulwe-State Department uthi labo abakhahlameza abantu kumele babotshwe bajeziswe ngemfanelo. Lokhu yikho sokwenze ukuthi ilizwe lemelika livimbe umthetho we-Jade Act obuvumela iziphathamandla zebutho leBhema ukuthi zethekelele elemelika njalo imelika idinge indlela zokufakela labo abephula ilungelo loluntu izijeziso zenotho. Iziphathamandla zebutho leBhema kazisavunyelwa lokuzefunda okuthiyeneyo kubutho leMelika. Ilizwe leMelika lisebenza lenhlanganiso ezithiyeneyo ukwenzela ukuthi lifinyelele indawo ezithiyeneyo eBhema lapho kulabantu abakhahlenyezwa khona. Elemelika likhulumisana njalo lehlanganiso yamazwe womhlaba wonke jikelele e-United Nations lezinye ukwenzela ukufakela abephula ilungelo loluntu eBhema izijeziso zenotho. Ilizwe leMelika lizaqhubekela phambili lincedisa eleBhema ukuba libe lozibuse ogcweleyo njalo lokuvimba ukukhahlanyezwa kwabantu eRakhine State. Abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha babaleka endaweni le kusukela umhla ka-25 ngoNcwabakazi.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Biometric voter registration. Biometric voter registration.
BVR. It's that time of year again. Registering to vote. BVR. We all register afresh.
Biometric voter registration. Biometric.
Biometric voter registration. Gaila Papa, Gaila Papa Lazi is the biometric voter registration. A new registration system for every voter. We all must come out and go up your numbers to register afresh, anew. A new beginning, a new start. BVR, biometric voter registration. For all, a new start, a new beginning. Afresh, anew.
Biometric victory sizonqoba iqembu le victory siyonqoba ke lelo lisidubela uhlelo lengoma yithiwa BVR singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Amapholisa aze ngobunengi kuzoyethusela abaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare kade besenza umhlangano. Iningi labatsha emhlubulweni wezansi yeGwanda likhala ngokuthi lokhu lisemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo ukuvota kuhlelo lweBVR. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu, igama nguChris Gande, ngilitshiya ke kuStudio 7 Live Talk lilo Mike Hobe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.